Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tatisusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhishopu.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora, apo pakaurawa nhengo yeCCC, vatina shechitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelection. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese, Bishop Ignatius Makumbe, vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muzvava kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndochinja tiroda kuti tidzisane tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can do.
Vasaina vakamirira bato reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
CCC ibato rerunyararo. Hatidi mhirizhonga, hatidi kuteuka kweropa. Saka pese pese panotaurwa zvinhu zvine runyararo, unotoona takamira tiri padhuze.
Vati shuviro yavo ndeyekuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichipinda musarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa navaDouglas Monzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubumbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Zvinofadza nokuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace, uye vechurch vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro yemunyika yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.